DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 5 mbudzi November 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi ndeimwe yenyika mbiri dzine mafuta ekufambisa dzimotikari anodhurisisa muAfrica yose. Rimwe sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa rinoti harisi kufara nezviri kuitwa munzvimbo yePenhalonga nevanokorokoza. Hurumende yeAmerica inoti vashandi vepamakambani makuru vave vabayiwa nhomba yeCovid-19 musi wa4 ndira 2022 usati wapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanoongorora nezvemitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari veglobalpetrolprice.com vanoti Cape Verde neZimbabwe ndidzo nyika dzemuAfrica dzine mafuta ekufambisa dzimotikari anodhurisisa muAfrica yose. Kutanga nhasi mumashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Energy Regulatory Authority yati yawedzera mari yemafuta ekufambisa dzimotikari pane vanotenga nemadhora emunyika, asi vakawanda vanoti hakuna vari kutenga mafuta aya nemari emunyika sezvo vanotengesa vachida mari yekunze. Peturu iri kuwedzerwa kusvika pamari yemaRTGS inosvika 136 nemasendi 44 kubva pazana remadhora nemasendi 13 maRTGS. Dhiziri rawedzerwa kusvika pazana remadhora nemasendi 41 RTGS 138.70. Asi pamari yekuAmerica hapana hapo kuchinja. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Zimbabwe ndonyika ine mafuta edzimotikari anodhura kudarika nyika dzese dzemuSadak region. Mari yanga ichitengeswa nayo mafuta ende uye inototengeswa nayo mafuta panguva inoyi yakakwirisa kudarika dzimwe nyika dzakatikomberedza idzo dzinounzawo mafuta dzichishandisa pipeline yemuno muZimbabwe kana kuti nzira dzemugwagwa inonzi road haulage dzakafanana nana Zambia. Zvinhu zvinoshungurudza zvikuru.
Matimi Zimbabwe inotengesa mafuta nemutengo wakati kwirei zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri muAfrica muchinyanyo pamuenzaniso dziri kuchamembe kweAfrica. Mune nyika idzi mafuta ekufambisa dzimotokari ari kutengeswa nemari yakawanda zvakadiva boro.
Ndingangoti mari yemafuta palita rimwe chete padhiziri kunyika dzekuzasi kweAfrica inoita iyo dhora, then kana kuti dhora rimwe chete rekuAmerica, then mari yepeturu kunyika dzekuzasi kweAfrica inoita dhora nenomwe kuroti dhora 7 cents. Asi Zimbabwe inenge iine maprize mafuta iwayo padhiziri inenge ichiita dhora rimwe chete ne 38 cents, kupeturu inenge ichiita dhora rimwe chete ne 48 cents. Saka kureva kuti mitengo yemafuta yakakwirisa.
Kana mitengo yemafuta yakakwirisa iwe kufambisa dzimotokari, zvinozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvinhu zvinokonzeresa kuti mitengo inotengeswa nayo zvigadzirwa nezvinhu zvinodyiwa mukati menyika zvinge zvichidhura, zvinowedzerawo ndingangoti kukwira kwezvinhu kana kuti inova inflation pachirungu.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndo vane basa rekugadzirisa nyaya dzakadai. Munotarisira kuti vaite sei nyika yatarisana ne budget mwedzi uno wambudzi?
Tinovimba kuti vatange vachitarisisawo panyaya yemafuta iyoyo pa budget kana kuti urongwa hwemari huri kuuya mumwedzi watakatarisa unouyu.
Ko chii chinopa kuti mafuta ekufambisa dzimotokari muZimbabwe adhure kudarika dzimwe nyika dzose? Kana imi muchiti tichitarisa nyika dzemuSADC kana kuti dzekuchamhembeko yeAfrica, dzimwe nguva dzinoshandisa nzira dzimwe chete kupinza mafuta edzimotokari munyika dzacho.
Chinonyanyisa kuitira kuti mafuta emuno muZimbabwe anga achidhura kudarika dzimwe nyika inyaya yemitero inotorwa nehurumende. Ndingangoti parita rimwe chete rega rega redizili kana peturu, hurumende inotora mitero inosvika iyo 50 cents, kureva kuti chikamu chedhora rekuAmerica chinenge chichienda kuhurumende. Tsatatarisa mari dzemitero dzinobhadharwa neavo vese vanotengesa mafuta edzimota dzinenge dzibhadharwa zveiri mari yekunze, kureva kuti mari iyi yakawandisa ndo inoita kuti mafuta edzimotikari yanga achidhura.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezvowanikwa nezvakati komberedza reCenter for Research and Development rinoti harisi kufara nekukanganiswa kuri kuitwa nzvimbo yePenhalonga nevari kuchera goridhe. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza reCenter for Research and Development CRD rinoti harisi kufara nekukanganiswa kuri kuitwa nzvimbo yePenhalonga nevari kuchera goridhe. Mukuru weCRD vaJames Mpfumi vaudza Studio 7 nhasi kuti vanyorera tsamba yenyunyuto kugurukota rinoona nezvedunhu reManicaland amai nokutula matsikenyere nekugurukota rezvemugodhi nekucherwa kwezviwanikwa vaWilston Chitando, vakuru veEnvironmental Management Agency EMA, veFidelity Printers kunotengeswa goridhe nenyaya yekusvibiswa kwemvura nemabasa ari kuitwa zviri kunze kwemutemo kuPenhalonga paRedding Mine uye nekutsvingwe. Vamufumi vanoti chikumbiro chavo ndechekuti hurumende ipindire mukupedza matambudziko aya. Hatina kukwanisa kubata amai matsikenyere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi yekucherwa zviri kunze kwemutemo kwegoridhe uye kusvibiswa kwenzizi dzakapoteredza Penhalonga. Asi mwedzi mishoma yapfuura, amai matsikenyere vakataridza kushushikana pamusoro pekucherwa kwegoridhe zviri kunze kwemutemo nemakorokoza kunzvimbo yepungwe kunobva mvura yeguta reMutare. Mukuru weEMA kuManicaland vaKingston Chitotombe vanoti vange vasati vaona tsamba yavakanyorerwa. Mukupendera nyaya dzekuno kudunhu reManicaland, kanzuro yeguta reMutare inoti gore rino haizi kuzowedzera mari yebhajeti kana kuti supplementary budget sezvaisiita mamwe makore apfuura, ichiti rwendo runo ichawedzera mari yebhajeti yegore rinouya nezvikamu makumi maviri kubva muzana. Mukuru anoona nezvemari pakanzuro iyi vaBlessing Chafesuka vanoti mari yemutero yawedzerwa iyi ichange yakadimurwa karuna. Mukutanga vagari vachibvisa chikamu chekutanga chezvikamu gumi kubva muzana pakutanga kwemwedzi mina yegore rinouya. Mutero uyu unozowedzerwa zvakare nezvikamu zvitatu kubva muzana kwemwedzi misere inotevera, chikamu chasara chichizopedziswawo gore ra2022. Mashoko aya abuda muchinyorwa chavachafesuka kuvagari veguta reMutare. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndine Loida Moyo.
Sangano rakaumbwa nevechidiki kuti rikurudzire nokubatsira vechidiki kunyoresa kuvhota revote drive 263 rinoti vave nemwedzi mishanu vachibatsira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, vachiti kusvika pari zvino rakwanisa kunyoresa vechidiki vanopfuura zviuru zvinomwe. Umwe wevakuru vesangano iri vaAlan Chipoi vaudza Studio 7 kuti sangano iri harinei nemapato ezvematongerwo enyika, vachiti chinangwa chevote drive 263 ndechokubatsira vechidiki kuti vanyorese kuvhota pamwe chete nekuvakurudzirawo kuti vakwikwidzewo zvigaro zvemafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika.
A project for 263 iorganization isinei nezvekuita nezvematongerwo enyika. Ibazi rakaumbwa nevana vechidiki maZimbabweans, mayouth, kuti vabatsiridze mayouth munyika yedu yeZimbabwe mativi mana ose enyika nokuda kweku provider mari dzekuti wakwanise kunge vachienda mumasenders ezek madistrict offices nemaprovincial offices kuti wakwanise kuregister kuvota. Hatipereri ipapo, tiripo zvakare pakuda kukurudzira wechidiki wacho ivavavo, since ma statistics achitiudza iwo kuti 67.5% of the Zimbabwean population mayouth. Saka tinoti mayouth acho ngaatorewo zvigaro zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Uyezve rimwe donzvo redu seorganization tiri kuti tiri kuda kuti mutemo nezvekuita nezvemaelection uwandudzwe, aya muchirungu achinoti maelectoral reforms, nekukurudzira futi kuti vana veZimbabwe vari kumhiri vange vachiwaniswawo mukana wekuvhota. Ndozvatiri sebazi reproject vote 263.
Project vote 263 yakatanga rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Project vote 263 yakatanga mugore ra 2020 mukunopera kwayo as an idea, but yakazotanga kuva paground kuita basa ratiri kuita kutanga gore rino muna May, patakatanga kuenda kuchitungwiza kwamakoni, kwatakatanga kunosvika kunoita mobilization yemayouth nekuwadzidzisa zvakakoshera kuvhota. Kusvika pari zvino mukoma, tingangoda kuudza ruzhinji rweZimbabwe kuti we have now managed to register more than 7,000 people. Sekuziva kwenyu matambudziko angangove aripo yenve, but tinotenda kuti vanhu veZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, especially mayouth atakatageta, vari kushanda zvakasimba nesu kuti urongwa hwatiri kufambisa pamberi hubudirire.
Vachipoi, sangano renyu rinoshandira mumatunhu nemumaguta api munyika?
Waraiti, mukoma tanonoka, ruzhinji rweZimbabwe ngaruzvizive kuti kampeni yedu haisi focusing kune matunhu mashoma kana kuti dunhu rakati kana kuti dunhu rakati. Tiri kufamba kumativi mana ese enyika, tiri kufamba mumatown akasiyana siyana, kunyanya kumamisha, kuma rural areas. So far takwanisa kukava Mutare, takwanisa kukava Mutasa, takwanisa kukava Chilonga, takwanisa kukava Masvingo, takwanisa kukava Lupane, takwanisa kukava Bulawayo. Saka tiri kutenderera Zimbabwe yese tichibatsiridza vanhu. Uye mashoko edu kuvanhu veZimbabwe, tiri kuti kune vese vanenge vangoda rubatsiro rwekuti wawane mari yekufambisa kubva munzvimbo dzavanogara kuenda kumazek district offices, ngavange vachizotibata. Tiripo pakubatsira mhuri yeZimbabwe.
Ko hurumende inotii nebasa ramuri kuita iri? Munowanawo here rubatsiro kubva kuhurumende?
Pari zvino mukoma tanonoka, hatisati tane hwaro kana danho ratati tatora rekusvika kuhurumende tiine chikumbiro chekutsvaga rubatsiro rwatingangoda pane ipi nguva zvayo. Asi chandingakwanisa kutaura ndechekuti takasangana nematambudziko akati kuti mukatarira masvondo maviri apfuura, bepa repatriot, the patriot newspaper, rakangakwanisa kupublisha nyaya yavaiti blema vachiti we are linked to the opposition, we are working with Dr. Alex Magaisa, we are working with a lot of civic organization kuti tinge tichikwanisa kubvisa hurumende iripo. So far ndo ma challenges atiri kusangana nawo.
Saka vanenge vachida rubatsiro rwenyu vanokubatai sei? Munowanikwa papi?
Kune mhuri yeZimbabwe vanenge vachida kutibata vanokwanisa kutibata panhamba dzedu dzerunhare dzinoti 0719622044. Ndodzokorodza zvakare, 0719622044. Kana kutibata padande mutande redu reemail, paemail adresi inoti projectvote263 zvinotipa@gmail.com. Zvese zviri muruvara rudiki. Uye zvaunokwanisa kutibata zvakare, tine social media platform yeTwitter vakangoti Project Vote 263. Uyezve tine Facebook account inoti zvakare Project Vote 263.
Avo vange vari umwe wevakuru vesangano reVote Drive 263 vaAlan Chipoi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 21 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 605, 4685. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine 33 zvine 112, 133,112. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 3,345,309. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,625,597. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vatsigiri vavo pakusvika kwavakaita muHarare kuti rwendo rwavo rwakabudirira sezvo vakasangana nevatungamiri venyika zhinji kusanganisira nyika dzakavatemera zvirango. MuFinancial Gazette mune nyaya inoti mabhizimisi emunyika mazhinji ari kuremerwa nezvinhu zvakawanda kusanganisira zvikwereti zvakawandisisa. Zviri kunetsa mabhizimisi awa zvinonzi zvakurudzirwawo nechirwere cheCOVID-19. MuChronicle, kanzuru yeguta reBulawayo yazivisa kuvharwa kwemvura muguta iri, asi ichiti haisi kuziva kuti mvura ichadzoka rini. Izvi zvinonzi zvakonzerwa nekushayikwa kwemoto wemagetsi pazviteshi zvinochenesa mvura. Munyori muguta iri vaChristopher Dube vanoti mvura ichangoramba ichiwanikwa mukati meguta nekumaindastri koga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko vanamukomata ndinokawande, makadini makadini, kurisekwanguri. Hai, vandiri pakukwazisa murezino pakuve chete.
Vamusoro epasidhidhe 7. Ndiwo marara, marara ari kuitiwa nezanupiefu. Inofunga sekuti kukwadzisa vanhu ndokutonganyika. Kana vachiti vanda vagadzira chikwata chinomonita Facebook, vanhu vanotaura pasocial media vanenge vaida kurevei. Zvorevei kuvanhu izvo? Vanga vagona vanhu pasocial media, vangatizadza majere kuda. Vangatizadza majere toderesa kuda. Social media vanhu takasununguka kuti titaure zvatoda, nokuti mafoni ndeedu, madhata ndeedu, tozvitengera toga. Kana tichimoka, ivo vanomoka vanotuka, vanhu vachiti mukaubikedo zvechirere izvo. Tatenda zvangu komana vanhu tiri pakapa.
Magadiko, vatereri veStudio 7, magadiko. Muri kutaura navachinjanja paBotswana po, magadi henyu ikoko. Haisu tinongoti ngapinde zvake mukomana, ngapinde. Chekumirira hapana, ngapinde mukomana.
Pamusoro. Ava vagari vokwagutu kwamatarusi vaoneswe nhamo nenyaya yeushe. Vagutu taikumbirawo kuti muuye paward 14 mutiminetere wamutungamiriri wedu. Hatichazivi kana chokuita kana chimwe. Pafiwa maridzo chadyo hatichadzikwanisi. Ukafirwa nababako uchida kuti uvakire pano rokuchadywe mari. Taremerwa vedu vetibetsereiwo.
Pamusoro apo pastudio 7 apo. Aiwa tokutendai nenhau dzamunotipa. Tokutendai chaiko nenhau dzamunotipa. Todambotaurawo zvangu pamusoro pemaovheti awo. Kuti maovheti aiwa. Ndokufara zvikuru nezvamakaitigwa naPresident wenyu Munangagwa. Ndimakagwira nyika. Hezvino mava kusungwa. Ndokusununguka zvikuru nezvamakaitigwa maovheti. Kuti muchapepuka muchangwara. Ndozvamakagwira kuti mugare mumatirongo here. Muchioma matumbu nezhara ndio zvaanoita Munangagwa izvozvo because no yero kudla mara ari kuhe kwenyika uko neshamwari dzake imwe muchidla sose nemuromo vana vachidzingwa kuzvikoro haiwa muchangwara maovheti takakuudzai kare kuti mukomana ngaapinde hake ndo nyaya yangu iyoyo maovheti muchangwara ndowakufara nezvamakaitigwa naMunangagwa uko.
Inini handionese kuti vamunangagwa vanotenderwa kana kutungamirira kana dunhu chairo. Havatenderwe. Kuita sabhuku havatenderwe. Kumusangano kwaari kwosvika kutaura kuti handina kusangana nevatungamiriri wakati ndauri chakati. Asi chamisa usati wataura naye bamuna reZimbabwe. Munhu wakaendesa naye kumakoti, munhu wakaita sei, munhu wakaita sei. Hausati wataura naye bo. Uye kunoratidza utsinye kuvana veZimbabwe kuti chauri kuda uri ngoda kuramba uchingomora chete, uchingomora kusvika rini. Aiwa, ngatirejese kuvhota muZimbabwe, ngatirejese kuvhota neuwandu hwedu, tivhotere vachamisa. Kune masoja, mapurisa, itai zvenyu zvese zvamunenge muchiita, asi murangarire kuti daro riri kuuya.
Ndomutoro wangu nhau yangu iyi, vakomana veSadhaka. Vakomana veSadhaka ava vanotarise chii chaizvo. Munyika vanotarise mutongo basi here kana vanotarisa vamhuri yese yenyika kuti iri kurarama sei. Takatarisa apa vanachamisa vachari kushungurudzwa, vanaZimbabwe vari kushungurudzwa, asi tinoona isikapindiri Sadhaka. Ino ndokopindira pakuti pai masanction basi handinatsopanzwisei. Mungatibatsirawo here ipapo? Ndinopinda pakuti masanction akatemerwa munhu wani nezvikonzero zvakati atemerwa havachitarisi ba. Nongoti ayowee masanction handina kupanzwisa. Amene vanopanzwisa vanibatsirawo ipapo.
Ini pastudio 7 ndinoshambisika zvikuru maererano nenyaya yezvecovid-19. Muno muZimbabwe matiri kurarama tiri muno mucovid-19 inoyera kune vamwe vanhuwo zvavo. Vana vachiadhiresa nemamapati vemaoppositions plus mumisangano inenge ichiitwa nevanhu vasiri veZANU-PF. Kana iri ZANU-PF inenge ichiita misangano yayo inounganidza mathousands evanhu vakawanda. Ipapo ndo panonzi handizivi kuti COVID haibati kana uchiadhiresa neZANU-PF here kana uchiadhiresa nevamwana. Ndo painongoshanda chete. Ipapo tibatsireiwo kuti tizive kuti ndizvozve here mafambiro anoita upenyu hwekuti ZANU-PF inotungamirwa naMwari, mamapati zvose ndeasatani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti vashandi vose vari pamakambani makuru vanofanirwa kuva vabayiwa nhomba yeCovid-19 musi wafondira gore rinouya 2022 usati wapfuura kana vasingadi kuvhenekwa chirwere ichi svondo rega rega vachizvibhadharira mari yokuvhenekwa uku. Pamusoro pezvo vashandi vanenge vasina kubayiwa nhomba iyi vachasungirwa kupfeka mamask vari pabasa kutanga musi wa5 zvita gore rino 2021. Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uyewo nezveutano Dr. Rodrick Machekano kuti vatiudze zvizhinji.
Uyu mutemo uri kuiswa unoshanda nepaviri pakuti vemabhizinesi, makambanisi anenge achitofarira kuti mutemo uyu unge uripo nokuti ivo chavo chavanodangana nacho maprofits. Saka vanenge vachida kuti vanhu vakwanise kunge vachishanda zvichiita kuti makambani arabe achibudirira. Asi kune vamwe avo vanenge vasingadi kuvaccinatewa, vanoti hadidi kumandikidzwa kuvaccinatewa. Maworkers iwayo mamwe acho anogona kusvika panzvimbo chokuti vachati isu hatichadi kushanda kana muri kuti manikidza, then ini basa handichadi. Saka mutemo uyu unogona kukanganisa mabhizinesi in two ways, kuti unogona kupromota production economy kukwirira, kana kuti pachaita shortage yemaweka. Ndosaka zvazoiswa izvo mutemo wekuti izvi zvive zvinotanga muswa, let's say 4 January 2022, nokuti vemabhizinesi vakakumbira ivo vachiti dai tatambodarika nguva yeholiday so that production yemaholidays, transportation yezvinhu zvinenge zvichida kufambiswa zvinodiwa pamaholidays timbotanga tapfuura ipapo before mutemo uyu watanga kuva effective.
Izvi hazvigoni kukanganisa mashandiro nezvinhu mumabhizimisi here?
Chirongwa ichi mabhadhariro achinofanirwa kuita ndeyekuti vaccination tinoziva kuti kumunhu wese iri free. Saka kana kuti inobhadharwa nemamedical aid evanhu. Saka kupanyaya vaccination tinoona ichienda kudivi rehurumende. Asi kana munhu achinge aramba kuvaccinatewa, mutemo iwo uri kuti munhu anofanirwa kutestwa for COVID every week. Saka ipapo ndopari kunzi mushandi achange achizvionera pakubhadhara matests awa, pakuti iye anenge aofwa vaccination for free iye obva ati haasi kuda. Saka ndofunga kuti ivo vachovhere vanhu kuti vavaccinatewe vari kuona sokuti vanhu vakanzi ngavazvibhadharire testing, zvinogona kuita kuti munhu azoti zviri ndani hangu ndivaccinatewe pane kuti every week ndinge ndichibhadhara mari yetest.
Dr. Machekano, izvi hazvigoni kukanganisawo here kufambidzana kwehurumende nevanhu nevamabhizimisi?
Tinoziva tosi tosi kuti muno muAmerica panyaya yemitemo iyi panogara pachiva nemakwikwi anoitika, kunyanya vanhu vanobva vatora izvi maziso emapato, mapolitical parties, mafungiro avo nezvavanoita belief. Saka tinoona kuti kune vamwe vanhu vachange vaine kunyunyuta kwakanyanya kuti hurumende iri kupindira muupenyu hwedu, havazvifariri izvozvo. Asi pari pakati pehurumende nevemabhizinesi ndinoona sokuti vanenge vane shoko rimwe, pakutoti kune vamwe mamwe mabhizinesi already atinoziva kuti vatova nemitemo yakadaro yokuti kana munhu uchida kuuya kubasa unofanirwa kunge wakavaccinatewa, nokuti vanenge vachitiwo vari kuprotect mamwe maworkers. Saka tinoona pakuti kufambidzana kungangova kuchanetsa pakati pehurumende nemamwe maworkers awo anenge achifunga kuti hurumende iri kupindira muupenyu hwavo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano, vari parunhare kuWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe inonzi ndeimwe yenyika mbiri dzine mafuta ekufambisa dzimotikari anodhurisisa muAfrica yose. Rimwe sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa rinoti harisi kufara nezviri kuitwa munzvimbo yePenalonga nevanokorokoza. Hurumende yeAmerica inoti vashandi vepamakambani makuru vaive vabayiwa nhomba yeCovid-19 musi wa4 ndira 2022 usati wakura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.